Mutungamiri wembatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance Vanelson Chamisa vaita misangano muviri kuVictoria Falls neHwange nhasi. KuHwange vaChamisa nevamwe vari kukwidza musarudzo idzi vadonha patafura huru kana kuti stage yavanga vari asi hapana kuvara. VaChamisa vatambirwa nemufaro mukuru apo vaita musangano kuHwange vasati vaenda kuVictoria Falls. VaChamisa vati vakasarudzwa vachaunza budiriro munzvimbo yeHwange kwete zviri kuitwa pari zvino.
Vakudzikoraakomana vezanu ndevekuti vane vachifunga chioko kuHwange. Hakuna anouya kuzoita basa asina kuzoziva kuti tipepechioko muhomwe otipechioko muhomwe. Isu tida kutagadzira ipapo ndakasiyana kudzaro kupinga ndikati patinongodzoka first 6 months mune makona ekuti kune mahot spring. Kune sisi dzakabata zvisingai. Kune the stronger people who are so loving, so caring and so genuine dala. Vari tichifanira kuita matambudziko zvakadaro. Nekuti vakataura ndikati patiri kudzoka tikamutumudzira upenyu nemagariro evanhu munharaunda imomo. Isu tauya muHwange nekuti Hwange ndakati hayo hatingaipfuure. Hwange is a historical significant area. Kuno ndokwakafira 472 vashandi muna 1972. Asi vakare kudzaro peyo. Gore negore rechatiya rokuda kupfuura ndizirimu vachishandisa vanhu vakafa. Pachabuda hapana kumhuri dzacho hoho victims veprogramu yakaitika iyo. Aiwaka. Ndauya kuti zvekupukutaiso zvikabatama. Ndichikuudzai kuti nhamo yenyu yakupera mani. Ndichikuudzai kuti aiwake zvino makagara nasahwira yenhamo. Kwakuuya sahwira yerugare mukomana wechiti.
Pavapedza musangano wekuHwange vaChamisa vabva vaenda kuVictoria Falls. Vachitaura kuVictoria Falls vaChamisa vatora mukana uyu kudzidzisa vanhu kuti vanovhota sei sezvo paine kakuda kufanana kwemifananidzo yavo neyaDr Thokozani Khupe.
Ndoda kuti muzive kuti gore rino Munangagwa haati kunde erekshen asi mongwari raka pane umwe musikana wacho aishanda naye akatadza kudzivisa vhizheni yapresident Tsvangirai yokuti tifambe pamwe chete nemaba epartner vedu. Saka iyeye akada kunotorawo mukana wekuti aende kunonyoresa kuti MDC. Takaenda kumakosi patakaona direfuri wedu pane paari kumhanotamba naye achijoinana. Zvino isusu takati haiwa vanyanga vana takachinja nyaya yesurogani yedu. Muchaona kuti patiri kuvhotera pachanza muruoko mune picture yekandidheti yedu purezidendi. Asi pazasi pane vazi MDC. Pane vazi MDC. Pane panenge pakazviti haiwa apo hapasi peda. Mucharasa vhoti nekuti mukavhotera ipapo mavhotera kurasa vhoti. Muri kunzwa zvakanaka? Asa zvakatenga? Ndinda babatisa?
Ndinda!
Kukula?
Ndinda!
Ndichiri kumbokwesana naye musikana kuti adzidziswe nekuti wakaba. Vhoti yedu ari kuzama kuda kuti vanhu varasike. Vanhu vanovhota by mistake openda. Votes by mistake. Kupresidenti hakuna basa hadzivhotera vakaita sei. Havagoni kukonfuza vanhu. We are worried about kuparlamentary. We are worried about kukansel. Matinoziva kuti imi makachangamuka muri kunovhotera pakanzi chii? Pakanzi chii?
Vaviri ava vaive vatevedzeri vamuchakabvu Morgan Tsvangirai asi pari zvino vave makara asionane. Panyaya dzezveupfumi vaChamisa vavimbisa kuti vari kuzobvisa mari yebond note kana vasarudzwa.
Chiza mama chiza?
Chiza!
Tanda haro kina uzorela the savings counter mma bank. Mazini wari kutawa kuma bank upa hakuna mari. Mare peza makiu. Muka inda kuhiko kesi mari yako yukuru 20% commission, 25-30% commission. Hani kwe? Chiza mama chiza?
Chiza!
Haisi dhabu zikore hiko kesi, dhabu zikondere hurumende. Hurumende na para zvisaitika izvozvo.
Vavimbisawo kuti vachavandudza zvinhu munyaya dzezvezvipatara. Asi vachitaura panyaya yekuti bato rezanupf rauraya upfumi hwenyika, vamunyaradzi Paul Mangwana, vanhu vamunyori wezvemutemo mubato iri, vaudza Studio 7 kuti nyaya yezvirango ndiyo yauraya nyika, kwete bato rezanupf.
No, sanctions cause more suffering.
Sarudzo dzemutungamiri wenyika dzirikukwidzwa nevanhu 23 zvisati zvamboitika munhoroondo yenyika.